Subway.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, a platform where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Wednesday, December 21, 2022. I am Jonga Kandemiri. Tonight we are talking about those in the diaspora who are traveling back home for Christmas or are planning to travel during this festive season. This is the best time that most families get together, but for some, especially those that are supposed to be traveling from South Africa, they are saying that they may fail to go home this year because of high transport costs. They are accusing cross-border bus operators of hiking fares, taking advantage of the festive season, with some being accused of even doubling fares, making it difficult to travel, especially for families, as they will need more money. Those who spoke to Studio 7 said they hiked the fares from 900 rands to 1,900 rands for a single trip from Johannesburg to Harare for those without travel documents, while those with travel documents are paying 1,500 rands. There are fears that because of the high costs, some may end up using illegal crossing routes. A bus conductor who spoke to Studio 7 on condition of anonymity said the difference in fares is for fines that bus companies pay to immigration officers at the border for carrying undocumented passengers. The International Cross-Border Traders Association is urging those traveling to Zimbabwe to use legal channels instead of the illegal routes, where some end up losing their lives or their goods to robbers. The Herald newspaper recently reported that the Beitbridge Border Post is seeing a high volume of travelers crossing into the country for the holidays. For those traveling, what challenges are you facing? How are you fixing them? Let us know from wherever you may be. Ongwadi wa tereri tichikuswere sai, muri kose kumatimana pamuri kwenyika. Tunosangana zvakare muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum, uri musi chitatu, zvitatwendo 1, 2022, umo tinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tiri kutaura nezvenzendo dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kwakasiyana-siyana, vari kudzokera kumusha kana vari kuronga kuda kudzokera kumusha kunotamba zoro rekisimusi pamwe negoredzva vaine hama neshamwari. Asi vakawanda zvikuru vatataura navo vari muSouth Africa vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekukwira kwemutengo wekuripira mumabhazi. Vemabhazi anotakura veruzhinji kubva muSouth Africa kuenda kuZimbabwe vanonzi vakakwidza mitengo zvakanyanya, vamwe vachitopeta kaviri. Semuenzaniso, mamwe mabhazi anonzi ari kubhadharisa mari inoita maranzi churu nemazara mashanu kubva kuJohannesburg kuenda kuHarare. Kune munhu anenge aine magwaro ekufambisa, asi munhu anenge asina magwaro anonzi ari kubhadhariswa maranzi anokwana kuita churu nemazana mapfumbamwe 1,900 rands. Mari idzi dziri kukwidzwa kubva pamaranzi mazana mapfumbamwe kana kuti 900 rand anonzi aibhadhariswa zororo risati rasvika. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vamwe vari kushuvira kunge vari kumusha nehama neshamwari vashandise nzira dzekuyambuka Nzizi kana kuyambuka Rwizi Limpopo vachibhadhara vanhu vanovayambutsa. Idzi inzira dziri kunze kwemutemo dzavari kushandisa. Asi sangano rinomirira vanotenga nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira vari kufamba kuti vashandise nzira dziri pamutemo, kunyange hazvo vachibhadhariswa mari dzakawanda. Pane kuti vashandise nzira dziri kunze kwemutemo idzi vopedzisira varasikirwa neupenyu hwavo kana kubirwa zvinhu zvavo. Bepanhau reHerald rakazivisa mazuva mashoma adarika kuti mugano weBeitbridge mazuva ano uri kuona uwandu hwakanyanya hwevanhu vari kuyambuka vachidzoka munyika, zvikuru kubva kuSouth Africa. tuudze kuti kwa muri muri kufamba sei kudzokera kumusha kukisimusi matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuapedza sei. And now we are joined by our guest. We have Mufundisi Richard Moyo, our first guest. Makadi Mufundisi Moyo.
Tinosimba makadi kubaba vakandimi. Genupa sei mose niwa.
Tiruwa penyu baba, dofunga nare, amenu za yenge chumbeita, asito daira uti isha ti pamka na wuti tinge chipeza, chiro mwa za kanaka. Mufundisi Moyo, mungatu za uti shunzaka mira sei ku South Africa, tiruku uwa na mashoko, akasi ya nasiana, kubako shuzaro shi Zimbabwe, tiruku chema uta, tiruku taza kuzugira kumusha, nekuda kukwira kwema bazi. Unoko na ngochi wana mare bazi, yekutu ngochi zugira kumusha, asi, kana uine zita kurwa, kana mapasturu, variku zucha, jazwa kare mare ya kawanda kutakura mitu. Toro kana mutwaro yevanhu mukatudzwa kuti zvakamira sei?
Ya icho kwadi baba vakandimiri ya transport is very expensive. Transport iri kudhura zvikuru tatarisa nezoro rino rekrismasi nekusana makatarisa park station pabosman panokwirwa mabhazi neveruzhinji toenda futi kumacross border kumataxi aya vanhu vakawanda vari kuchema nokuti ndakaona vamwe mai vaichema kupisa musodzi chaiko nokuti izvo zvinoita vanhu vemakaazira kunaka zvinhu zvinorwadza havana basa nemacustomer nokuti kana munhu achibhadha iswa mari inosvika 1.5 ane passport asina passport aibhadhariswa 1.9 ende mari iyo yaipereri ipapo mabhazi rafamba apakati panobva patanga kuuya beparonga achinyora mazira achidiwa futi dzimwe mari vanenge vakwira zvakombe vasina zvemapasa vasvika kumberi izvi vobviswa dzimwe mari saka nhau yakafanana iyo iri kutambudzwa nokawanda zviri zvinokaunganisa mafambiro everuzhinji nokuti vakawanda vari kutadza kuenda kumusha nenyaya yemari iri kuchajiwa kana munhu akachajiwa mari yandareva iyoyo ende kuti 50 kg yesaga riyariya mabhega aya vozwa nokusa masaga ndaakasimba runotanga kana pa 1000 zvekuti unogoti 10,000 iwe nemutileluggage yako toti muri baba naamai almost 4,000 futi kana nemwana zvindizvozvo nezvii saka zvakafanana izvo zvinhu zviri kuremera vanhu vakawanda vanhu vekuzimbabwe vashungurudzika varwadzikana panguva dzino dzokudzokera kumusha pakrismas.
Ndinoziva mufundisi munotaura zulu kana ndebele munogona here kutsanangura zvamataura izvozvi nerurimi irworwo hamungasarudza pakati pezulu nendebele?
Nami oke ngiyathokoza kulu kuti nami ngikhulume sikhuluma ngendaba yetransport sazi kuti abantu vaningi sevayakhamba vayemakhaya abantu vaningi vayalila ngibonile omunye umama ulwane umntwana obakhala khulu imali achajiwa yona imali eningi khulu masipheja sithi mhlawumbe unepassport 1.5 maunganaepassport vati 1.9 singabali singabali kutswalo yako asithi mhlawumbe isakanyana sithi keji or ibhaketi yi 20 liters iyodwa i
250andiaurantombona mizikol mfonere
hallo
yes taurai tinzwe baba
ngiti iyo inkinga siivonayo abantu vaningi vayalila ngesikhathi lesi sechristmas sazi kuti labo abantu vamabhasi esikhathi lesi sama-holiday abanaaanto into vayifuna imali ngenxa yokuthi akhadelene imali ebaila lapha
andizoti foni iri kuita sei iri kuita ichimbovhara andizoti pamuri pakasununguka zvakadii.
Okay, apa mwaku ndi nisa
siya. Tiru kunzai, bati nungu ita, isi taka nunga sayen, karo pi, bati ita indo daira kutu watere, wano kunzai. Kuluma baba.
Oh, nengifu, ya hindi mklambe isi mila sase, Botswana. So, mki kuluma ngeni tave transport, ama nduwa ningi vaya lila, saazi kutu ama nduwe mabazi, ama nduwa mateks, ama nandava, hindi maa sivu na i-competition, ya mkisa njesi, ngive kampe marwa start. Marwa start na cross border, maumundu ani passport, imali yavo, vaya chaja 1000 manga na passport 1.4 so mas hlukanisa nasemabhazi amabhazi izinto zakhona ziyadura kakhulu so isikhalo sethu nje vanhu or ndinga abantu vakankulunkulu kuti abantu vamabhazi vafana kuti vaphathe abantu kuhle ngenxa yokuthi abantu vamabhazi songe isikhathi imali zabo vayazikhupula sazi vele imithova ikhuphukile even amatax alana akhuphuke noti kakhulu mara yasezimbabwe maya ikhuphuka vayakhuphula nge-200% so into le into ehlungukhulu izimasteja siyabazi ukuthi abantu vaningi bafuna ukuthi emakhaya mara abanye bayahluleka cabanga mani i-2 nibhadale i-4,000 ukuya ekhaya masi charja i-luggage inayo mhlawumbe iyofika 10,000 or 12,000 and futhi zvinhu zvindo zvavandu zviyarasheka vayapula mavapula izvindo lezvo angeke vavuyisira vandu so into ifana leyo aisindi right abandu vase Zimbabwe lavo avanikazi vamabhasi avanikazi vamakombi avana ndava navandu avana ndava navandu even mavafika mhlambe ngale border gate kukambira mataxi avandu futi vafika lapo vachadyiwa izimari ezichisiwayo and ngesisikati avandu vamabhasi avafikisa vandu lapa vayakona mavafika asiti mhlambe lapa engundu uyafika lapo mhlambe bhasi liyaharare mhlambe wena kuti uyechred vafika lapo vati uchred wachadya 1000 ngilinyanga ngakhuluma nomunye wobaba umama loni yambona for 6 kilometers uyachadwa 3000 izinto zakhe so yabona kuti abantu vamabhasi avana ndava navandu
batai makadaro mufundisi regai tione ndofunga tine muteereri ari parunhare panguva imwe chete tiri kuedza kubata mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association vajuru nhare yavo yamboti batei vachingopinda ichibva yadonha zvakare saka tiri kuedza kuvadzosa pachirongwa tombonzwa kumuteereri halo
halo magadi
ndakasimba baba zita ndiani
zita ndoitwa credwe gumbo
vagumbo muri kupi vagumbo
Gumbo, tiri kubatika tiri pa Western Bay.
MuSouth Africa.
South Africa.
Tinotenda nekufara kuti ndimaita muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tiudzei kuti zvakamira sei kwamuri, zvizvi zviri kuitika kwamuri, kana kuti muri kudzoka here kumusha kuChristmas kana zviri kuramba muchaita kusvetuka here Limpopo uyo hamene zvinoitika titsanangurirei tinzwi.
Kuno tiri kutarisira kuti tisumuke tiinde kumusha but pakaoma vakomana vematransport vari kudhura zvisingamboiti zvakationei kunoku because mari dzacho tiri kuti ishoma mongoziva life yepajoni kungotsika-tsika noku life yacho ndeyekungojamba jamba chete
I know saka imi muri kutambira Krisimusi kuSouth Africa
tira tototambira kunoku tichatongoona pazvenge zvabhalanza then tozoona kuti tingakwanisa kuti tiinde kumusha because kumusha tetichodawo kuinda but hesh zvinhu zvacho nematransport acho vakomana vanobva vari kuwedzera mari dzacho dzematransport because izvizvizvi kuti kutoende kumusha unokwanisa kutospenda mari nekuti takana 2 point something saka kuti uende nekudzoka because hapa unofara kuti uende kumusha then January ukwanise kudii udzoke uchienda kubasa saka nyaya iyoyo manje zvezvinetsa kuti uende kumusha zvobati 2000 yokudzoka futi inogona kuti wedzerei because mazuva ano kusina mavhiza wanenei kuti wane kuti madays kubhodhawo zvezvichiuya because unofanira kutenga madays kubhodha kuti uye kunouku saka nyaya yacho inenge iri
Alright, saka ndisandaenda kuna vajuru nekuti vajuru vanofanira kunge taanavo pachirongwa ndisandaenda kuna vajuru mukoma gumbo 30 seconds saka mari yamuri kutumira yamaifanira kuendesa kumusha iyi yatumirwa here kumusha manje chidimu chacho imi mokundikana henyu kuenda asi vari kumusha mavatumira mafadza moyo
exactly vari kumusha tombozama hatazama tambovatumira mbijana kuti vaone yekuti vatengewo something then tongozovafonera kuti vaudza kuti isu zvaramba tichazongoya kuti kana zvichinge zvaita bhoo but bataivo something ipapo mukwanise kudi kufara uzva ari mufara vavo
thank you so much makasununguka here zvekuti munoramba henyu muri pachirongwa tichikurukura pamwe chete namufundisi moyo
ndakasununguka
ramba henyu muri parunhare mukoma Credwell Gumbo thank you so much let me go back to mufundisi moyo tambotaura nyaya yekuti vakawanda vari kubhadhariswa mari dzinenge dziri pamusoro vanenge vasina magwaro ekufambisa vanenge vasina mapasipoti vari kuchema kuti tiri kuzonzi tibhadhari dzimwe mari pamusoro nevemabhazi zvii zvamakanzwa pamusoro pedanho iri zvii zviri kukonzera kuti vemabhazi vatore danho iroro
chandinoda kuti ndichitaure baba wakandimiri vanhu vemabhazi maitiro ava haana kunaka regai ndida kutaure nhau yakaitika panguva yecovid-19 iyeya panguva yecovid-19 zvavanga vachiita mapepa ecovid-19 aya vaichaja vanhu 400 kana kuti 500 bepa recovid asi ranga riri feki hozi ndakazoudzwa nomwana unimasa paanowanikwa tikasvikapo aitengeswa 20 rand but iwo vanenge vachitengesa 500 munhu asvika kubhodha aakusikanwa rinonzi fake mulubva bwana futi mari yakawanda vanhu vemabhazi chidambudziro randinoona mabhazi aya haana order zvinhu zvemabhazi hazvina order zvinodarikwa nekumatrosboda nokuti kumabhazi hakuna order akawanda mahwindi too much nokuti mahwindi ari paakawanda munhu achinge asvika anonge achingobatwa rafu saka nhau iyoyo ndo zvinokonzeresa dambudziro rekumabhazi nokuti mari vanongofunga pavada vafunga vanokwidza vanofunga vanechekuti zvavafunga vanonge vachiita but zvisini zvisina kunaka nokuti makastoma mazhinji ari kurwadziwa and futizve nhasi uno vanhu vakada kuti vazame neimwe nzira sevasina mapasipoti na kwala kwala kuna na venda uko musiko ndibudira uko kuchiredzi vamwe vanenge vakasiyana saka vachiti zviri simbo dzani kushandisa mari yakawanda kuhaika inenge idambudziko iriski yakawanda vhiki yakapera kunenzi kune bhazi rakanga rina varume vakabatwa kufuti kunzi vose vakatorwa mari mari inonzi yakatorwa nemafoni vakatorwa foni vose saka zvakapana izvi zvisingafadzi saka tatinongokurudzira kuti vanhu kumabhazi vakuru vacho vemabhazi vaifanira kuita nenzira yakanaka kudzidzisa vanhu vavo mahwindi avo kuti vana jega vavo kuti vagurira bhazi nokuti panongoitwa wangofunga zvinonga zvingochiva hazvina order chiri makasvikapo zvinhu zvinorwadza zvikuru zvokuti vanhu vanosara vachema saka zvakafanana nana baba vajurwa mukiwa nezvavo ndo vamwe vacho vanonzi vanomirira kufamba kwokutenga nekutengesa vaifanirawo kutarisa zvakafanira kuti zvinhu zvichiwa vana vezimbabwe vari kutambudzika avanhu vasezimbabwe vayakala njalo masikuruma indava yekuti indava zokamba avanhu vasemabhazi havana ndava navantu havana ndava vayachaja izimari ezinengi even isikati secovid-19 ipepa recovid-19 ivhi mavakamba nepepa rako leqiniso vava vangarifuni vaikutengesera ipepa 500 mara mauya lapo vapinda kona ifeki rienzwa 1520 so vaona kuti izvino fana leza azvizvinhu zvakanaka.
Thank you so much. Please do stay on the line. Let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, dambudziko riri kutaurwa iri, have you heard about it, this problem of bus operators charging more for those who do not have documents, travel documents like passports?
Yeah, exactly. Ndakatombosangana naro dambudziko iroro pandainge ndichitoenda kumba patakwira mabhazi muPretoria imomo tichienda kumusha. Takachajwa bepa recovid then nemari yepassport. Tava kumberi futi tiri mubhazi imomo takuda kundosvika kuboda uko. Ndobva vati vakomana vane mapassport ayaya asina kudii. Akaovastay kana kuti mapasipoti asiri valid bhadharai futi nemari pamusoro peiyaya but tasimuka kupretoria uku zvaita kunge tadii tabhadhara zvinhu zvese zvadii zvapera iyo mari iyi yakazongobukira tavapai tava mubhazi takundosvika kubhodha uku ndobva vawedzera futi mari papavanhu vose vakati kubhadhariswa mari mubhazi muya zviriko chaizvo chaizvo ndakatombosangana nazvo izvo several times vakomana vacho ndomashandiro avo chavo chavo iwavo chaizvo chaizvo ndotoendana naye vari kutaura.
Mfundisi Moyo, let me come back to you. Is it not possible for passengers to just go and pay on their own at the border, to pay their fines on their own, to pay to the immigration officers?
No, those people can't allow you to do so. If you do so, say you can't allow you or don't care about you do so, stay. If you do so, don't come to us and so and so. And if you do, what many people, they try to pay for themselves in Zim side for those 400. So if you do so, those people, they fighting more and more. So the people afraid to do so, just pay so and so. That's why some of people, they pay halfway to Messina after that one. So those people, it's better than to use the bus. But if you do, if you use the bus or taxi, it can't allow you to pay for yourself.
Thank you so much. I think in 30 seconds we'll be taking a short break, but before we go on the short break, let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, mune masangano era muri kumboshandawo nawo padambudziko irori riri kusangana nevana veZimbabwe kuti zvireruke nekuti tinonzwa masangano akawanda anonzi anomirira vana veZimbabwe. Anotadza here kubatsira panguva dzakaita saizodzi?
Kutaura chokwadi hadisi kana kumboona kana heupi kana. Hatina kana masangano atiri kumboona kana heupi hapana kana tse. Nyaya iri kungoita ndokungoti vakomana vari kungoita zvavanoda chete. Vakomana vari kungoti nemhaka kuti unenge usinawo zvaunga taura because kana wava mubhazi nokuna kungoudzwa kuti sha kana usina kana usina tendera nezvatiri kuudza izvi tokwanisa kutokuburutsa saka nenhau iyoyoyo mazimisha kuti ungabva waita sei
inyaya yakaoma idambudziko zvisinei tombotora mukana uno kuchenjedzana nokuti all over the world the COVID pandemic is not yet gone, it's still among us, and people are being urged to be vigilant to make sure that you protect yourselves, you protect your families from COVID-19. Let's take a short break. We'll be right back. For those that have just joined our show, this is Live Talk, Diaspora Forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com. www.voashona.com and www.voazimbabwe.com. Feel free to send us your messages on all our social media platforms. And we go back to our guests, but before we go back to Mukoma Gumbo and Mufundisi Moyo, we have another caller, Tina Mukoma Guide Sotwa. Mukoma Sotwa, magadi.
Nufara magasimba eri.
Takasimba Mukoma Sotwa, murikupi?
Ini ndiku South Africa, Port Elizabeth.
Port Elizabeth, ndakanzwa kuti Port Elizabeth yane zitanyowa nanditi?
Yes, yane zitanyowa nindizozo.
Rinonzi iro rinonesa kudai zairo.
Chokwadi rinonesa.
Zvisinei mukoma, tiri kuona kuti ino inguva yekuti vanhu vanenge vachigadzirira kufamba kuenda kumusha kunge vaine hama neshamwari pazororo, asi kufamba kuri kunzi kuri kugona kunge kuchikundikana kune dzimwe mhuri nedambudziko rekukwidzwa kwemitengo yemabhazi kana kuti zvekufambisa. Imi zvakamira sei kwamuri mukoma Soto?
Ya, ichokwadi zvekufambisa zvinogona kutinetsa nekuti maprize mukatasa maprize anokwira towards holidays anenge akwira, then kuti uende kumusha kwacho ikoko nekuzodzoka zvinogona kutiremerawo sesuwo. Saka unongoona kuti hazviri nani ndikugara hangu ndiri kwandiri kuzvanondikwanisa, asi umwe unenge uchida kuti ungori pamwe chete nefamiri.
Imi mhuri iri kupi kumusha mukoma?
Muri ndinayo kuno kwandiri kuSouth Africa.
Okay, asi hama dziri kupi kumusha?
Kumusha kwaRusape.
KwaRusape, haiwa tinodaira kuti vari kukunzwa kuti chakundikana kuenda nekuda kwemamiriro ezvekufambisa, asi manzwiro andiri kuita ndeekunzi Western Union neWorld Remit nedzimwe idzaiwa dzine mari yebhazi dzinenge dzichikwanisa kusvika kuZimbabwe, hanzi mongo vabatisa kamari keChristmas. Ndo manzwiro andaita mukoma. Munogona here kumbotandara nesu mumbobata hanyu muri pachirongwa tichitaura nevamwe vatinawo pachirongwa?
Aiwa, ngatitandare henu, ndinotenda.
Rambai muripo mukoma. Ndodzoka kuna Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, ndokumbira kuti mungotaura zvakare neNdebele panyaya iyo yekuti vanenge vasina mari dzekubhadhara extra dzi aids vari kuzoita sei nokuti tiri kunzwa vamwe vari kutaura kuti zvaakutimanikidza kunge tichizonosvetuka muna Limpopo zvii zvamungataura muchitaura nendevele
ya nami ngiti ngikhulume loko abantu vaenza njalo into leyo icheap than ukubhadala imali eningikhulu if masikhuluma nje umuntu maasuka lana agivela mhlawumbe half ile angeke ifike ezinto 500 mhlawumbe ifika 550 ufika lapha eborder maafika lapha ivikazela ngaseborder uyabhadala ifike 20 rand or 100 rand uyaphuma so lava bonke bakhamba mhlawumbe namatek namabhazi imali yakhona iningi kakhulu so asithi mhlawumbe awunayi-passport even ma une-passport ngekungekuthi bayacharja mhlawumbe unemabhiga e-5 imali engakhona 5000 plus futhi leya imali bakuthaje yona so vele abantu baningi bayaleda so bona abantu abae bayadlula ngasemanzini bayakhamba ngali isikwalakwala ivenda bayaphumela ebhubhi bayaphumela ngali nendlela ebrawayo nemasingo kuthi kube lula lokukuchipi ndani ukuhamba emabhezi mara into efana le ayisinto siyigukuzelayo ngesikhathi lesemvula sazi ukuthi abantu baningi bayahlongakala kuLimpopo abantu baningi bayashonana emfuleni weLimpopo mara into sibe siyicela kuna labo abanemabhasi banemataxi fanele babambe abantu kuhle ngike ngikuthi bayadla yithi amacustomer abo yithi abayilungu bakho
pakaoma hanzi vanhu vari kuzvipira kunge vachipinda muna Limpopo nenyaya yekuti vari kutsvaga zvinhu zvakareruka mitengo wakavarerukira regai tinzwe kune muteereri watinaye parunhare tina mukoma tendai ruombwa makadii halo
ndinofara zvangu kuri sei
aiwa tiri wapenyu mukoma ndinini ndakajaira zvataiita kare handichinje mutupone kubva kachandobva ndangwe kuti mukoma Christmas box yangu
aiwa boxi
tiudzewe kuti zvakamira sei nyaya dzegadziriro dzekrisimusi dzimuri kwamuri muri kuzvibata sei
mari hakuna mukuru wangu takangogarawo yakangofanana nemamwe mazuva ose tatine shure yekuenda kumusha but zvinhu zvacho hazvisi kubatana mabhazi acho ari kudhura zvinhu zvacho zvose zviri kudhura saka changotamba tiri kuno kucape town
muri kucape town
hongu
ndinonzwa ichinzi kapa hanzi inzvimbo yakasununguka saka zvii zvamungataura kuti kisimusi muri mukapa munoiita sei
muno mukapa tinongoendawo kubeach tongonofarawo nevamwe tiri ikoko hakuna kunyanyooma ukangowanawo 200 rand yako unoswera zvakanaka
ndinotenda zvikuru mukoma tendai regai tidzoke kuna mukoma gumbo mukoma gumbo nguva dzaakunanaira taakusiva nenguva zvii zvamungataurira kune vakwanisa kunge vachienda kuzimbabwe pamwe chete nevasara vakundi kana kunge vachibuda
pane vakwanisa zvavo kuinda kumushavo ndinongoti ngavave nokufamba kwakanaka tinovashuvira zvakanaka kuti vafambe zvakanaka vachimukuenda kumusha tinoziva kuti ngavave nomwoyo wokushingawo bhozi hapana yekuseta bhozi kuonawo femili zvinhu zvakanaka muchifara muri pamwe chete vanhu voenda tinongoisavo
regai tichinzwa kuna mufundisi mwoyo mufundisi mwoyo nguva dzadyana shoko renyu rokupedzisira ramungasiyira vateereri
aiwa ndoda kukurudzira vateereri vose kuti vave nekrisimasi yakanaka nenyeya yakanaka nevari kufamba rwendo nesoti kufambawo kuenda kumusha ndoda kuti vana vamwari uchengetwe namwari uye futi vatyai vemabhazi nemotokari dzose chengetedzai upenyu hwevanhu hwakakosha nokuti tikuona vanhu vakawana kuti hava kupera kufa zvakanyanya kutanga pavhiki yatabva iyoyo kusvika zvatiri izvozvi kana kukurudzirai kuti vanhu vese mune krisimasi yakanaka kuti ndive nekrisimasi yeishe uzimave nami mukurunkuru anibusise ndizokuhlangana futi omunyaka wozayo wakati 2023 mauzimu avumile
Aiwa ndinotenda. Mufundisi ndanifungidzira kuti muchawedzera futi kuti tidye mari yeChristmas tisakangana kuti gore rinouya tinenge takudzosera vana kuzvikoro nezvimwe zvakadaro. Asi aiwa ndinokuchakupai mukana zvakare svondo rinouya tinenge tichikurukura tichiyeuchidzana. Ndoda kutenda vose vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa, mufundisi Richard Moyo, mukoma Credwell Gumbo, koita mukoma Guide Sotwa namukoma Tendai Ruombwa. Ndoti muve nezoro reChristmas rakanaka anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.